zvupo yakazivisana nezviro kuti kutanga mangwana inenge yakwidza mari inobhadhara nezvikamuzana kubva muzana izvo vanhu vakawanda vari kuti zvichavaomera sezvo vasina mari nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi parwendo rwaibhadharwa madhora makumi matatu mubhazi rezupco munhu waakubhadhara madhora makumi matanhatu rwendo rwaibhadhara madhora makumi mana nemashanu rwava kuita madhora makumi mapfumbamwe ukuwo rwendo rwaita madhora makumi matanhatu rwava kuita madhora zana negumi vanoshandisa makombi ezupco rwendo rupfupi rwava kutangira pamadhora makumi masere kubva pamadhora makumi matanhatu ukuwo rwendo rwakanga ruchiita madhora makumi mapfumbamwe rwava kuita madhora zana nemakumi maviri mumwe wevanhu ava vaadhimai vafamba vati zvupo yavaomesera nekukwidza kwayaita mari panguva iyo vanhu vazhinji vakaomerwa neupenyu
hatiisuisapota nekuti vanhu pachavo havana mari nyika muno vanhu vari kutambudzika zvisinga iti tovazowana mari yakawanda wanda yekuti vakwire kombi tivauye kutauni zvinhu zvinototinetsei zvakare ivo vakomana vemakombi ava hurumende yakati ngakufambe zupo chete zupo iyo ndeyega inofanira kuti ioperate mamwe makombi ese akamiswa pipipi zvaichibatsira zvakamiswa saka ava vakomana ava vachina kombetini vakungokwidza pavanodira mapurizi ekuti kombi yangu yamari yakati nhasi
mugari wemumusha wamucheke f kumasvingo muzvare melodi wachenuka vashora kukwidza uku vachiti mafuta ekufambisa motokari haana kukwidza nekudaro havaoni chikonzero chekuti kambani iyi ikwidze mari dzinobhadharwa
ini nyaya yekukwira kwemakombi inondirwadza zvisinga iti ndichikonsidha kuti fio hainambokwira plus zupo handichiri kupiwa fio negavhumendi here saka vari kukwidzira chii makombi acho nani pamari yavaroda kuti tibhadharisa hatisi kufara sevagari oda kuti gavhumendi ipindire ivadzise mari mari i50 bhondi yanga yakangotinakira ngavangogara iri iyoyo uye hatoda kubhadhara
apowo muzare alaika time vati vashandi vazhinji vachapedzera voenda kubasa netsoka sezvo mari dzavanotambira dzisina kuwedzerwa
isusu sevashandi hatisati tawedzerwa masalaries nekukwira kwemakombi hatotoona sekuti tichatofamba netsoka zvedu tichiuya kumabasa because hazvibatsiri because mari yacho hatina tachitokumbirai hurumende itodzikisa masupko avo kana kudzosawo zvimushikashika zviya zviya tikwire 30 bhodhi zviri nani
mushandi ane nzendo pfupi anenge oda zviuru zviviri nemazana matanhatu ane makumi mana emadhora pamwedzi kana kuti 2640 rtgs ukuwo anoshandisa rwendo rurefu kuenda kunokudzoka kubasa anenge oda kushandisa mari inoita zviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi masere emadhora kana kuti 5280 rtgs mukuru webato musangano rinomirira vanofamba nemaduta vanhu munyika repassengers association of zimbabwe vatafadzwa goliat vati sangano ravo rinosora zvikuru danho ratoto nezupco
isu sesangano repassenger association of zimbabwe tinopokana nokukwidzwa kwaita maduta 1 ezupco tichitarisa kuti zviri kunzi pamaket yekutengesa mari yekunze zvinhu zvakaringana zvikuru saka hationi zupco ichifanira kunge ichikwidza mutengo wemaduta vanhu apa tatarisana nenational lockdown ichange iriko masvondo mairi zvinhu zvinorwadza zvikuru
kukwira kwemari idzi kunoita apo sangano reconsumer council of zimbabwe kana kuti ccz rakazivisa kuti kusvika musi wa9 chikumi mhuri ine vanhu vatanhatu yakuda madhora zviuru makumi mana nemazana matanhatu ane makumi masere nemaviri kana kuti $40,682.84 kuti ikwanise kurarama inova mari yakawanda zvikuru zvichienzaniswa nemari inotambirwa neveruzhinji pamwedzi mutauriri wekambani yezupco vaevaristo mugwadi vati vanga vakabatikana kuti vatipe divi ravo asi vati vachapindira bvunzo yedu izvo vasina kuzoita pataenda pamhepo studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota zvekutakura kwezvunhu vafelix mona sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata ndakamira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba